ndofunga kuti unoona kuti vatsvanga munzvimbo zhinji tanga dzine vamwedu vanga vachitenderera vachingoonawo zvavo kuti tirikufamba sei vatsanga zvataona ndezvekuti dzimwe nzvimbo dzese dzaatsangadzo vanga vaine equipment dzavo zvekushandisa zvavo kune nzvimbo shomawo dzatangonzwe kuti kunogona kuti kwamboita machallenji kunyanya yeequipment ndofunga inyaya yekuti pamwe dzimwe dzenguva anga agarisa asi chimwe chataona zvekare ndechekuti dzimwe dzenzvimbo dzacho dzakaiswa pamalisti dzinogona kunge dziri kure zvekare nevamwe vagari
ndekupi uku mungapa muenzaniso
zvakafanana nekuchuru farm churu constituency tinoona kuti marejistering center haari kupedyo nepedyo ndakuda kuti pane vamwe vachatifambei kuti vakwanise kunge vachienda kunorejista kukaduma zvekare tanzwa nyaya imwe chete iyoyo tozoona zvekare nenyaya yekuti pamwe izuva rekutanga uye vanenge vachioparisa mamachines aya dzimwe nguva hazvisizvo zvavanogara vachita nguva nenguva saka tamboona kuti konga kuine kumwe kwatingati konga kuine yatingati slow registration kureva kuti kurejista kunenge kuchiitwa pashoma nepashoma vachitora nguva yakati wandei saka tinotarisa kuti pamwe zvichida nekuda kwekujairirana nemamachines aya pamwe mangwana zvichienda kumberi togona kuona izvozvo zvinenge zvaimpfuura
mungati chirongwa ichi chakashambadzirwa zvakakwana here
panyaya yekushambadzirwa kwechirongwa ndo yatanga tichitochemawo nayo nekuti ndofunga vazhinji vakaona listi rekuti basa ritange richitanga vakatanga kuona infomesheni musi wesvondo yapfuura zvichienderana neinterview kana zvichienderana neartiku yakabuda musunday mail zvichibva ipapo pakazongoita kutaura kushoma shoma taakutopinda musvondo rachona takureva kuti havasi vese vanga vawana information yekuti chirongwa ichi change chichitanga saka kureva kuti ndo chimwe chinhu chaichimwe chitaita kuti tigone kuti nonokei kuzopika pachinozenge chanotipikei ndofunga ndo pavanenge vakuenda kunopenzera chirongwa chavo because taona kuti vane mazuva 10 chete mazuva gumi ndo akaisa pachirongwa ichi vakaisa zvekare macenters asiri kusvika 5000
izvi zvinorevei
kureva kuti haasi kusvika even half yemacenters atinotarisira akamboshandiswa kumashure uku saka tinogona kuona kuti zvinogona kunge zviri zvimwe zvekare zvinogona kudzosera turnout yechirongwa ichocho kumashure
mungakurudzire zeki kuti iite sei chaizvo
tisi kungokurudzira zeki chekutanga tanga takatarisira vekuti vekuaregistra general vekwamudzvuti vachafamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachipa vanhu zvitupa mabest certificates vakarasawo zvitupa vachireplesa zvitupa zvavo tichibva ipapo tozoonawo vezeki vachiuya vachipinda asi pakupinda kwavo nenyaya yekuda kwokuti vane mamwe maboundaries akagadziriswa kana kuti anogona kunge akashandurwa padilimitation yakabva mukuitwa iyi vaigona kumbofamba zvekare vachidzidzisa vanhu zvazvinoreva uye vachiudza vari vanhu vari munzvimbo nemaboundaries matsva aya zvazvinoreva kunyanya kwavari ivo vanenge vari munzvimbo dzinenge dzakawedzerwa kana dzakabviswa kune kwadzakanga dziri munguva yapfuura iyi zvichizoenderana zvekare nekufamba kwavo vachidzidzisa vanhu pamaererano nezvakakoshera kuti vange vachinyoresa kana kuti vachitranslate
nechikonzero chei
nota vanhu vanenge vari marogers saka vanogona kunge vachigara munemwe nzvimbo pachizvozvo pamwe akanga achigara kumabvuku but akamuvha akaenda kudzarasekwa haana kutranslate chinenge chinori mupfungwa dzake ndechekuti aiwa ini ndakaregistra asi haachaziva kuti kwaakaregistra nekwaakugara nzvimbo dzaita sei zvasiyana saka zvose izvi zvinhu zvanga zvichifanira kuti komishoni inge ichifamba ichidzidzisa vanhu nezvazvo vawane infomesheni yakakwana.